Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, kurume 26/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe aive mukuru mukuru muZanla oshora uori mukubiwa kwegoridhe uwo wakafushunurwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. ZANU PF yopeta sarudzo dzayo dzemaprimary elections vamwe vachichema-chema vachiti havasi kufara nekufambiswa kwadziri kuitwa. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe aive mukuru mukuru muZanla ari nhengo yeHigh Command vaBernard Manyadza vaizikanwa nezita rechimurenga rekuti Paka Chipoera vashora zvikuru nyaya yekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika kwakafushunurwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. VaManyadza vati zviri kuitwa nehurumende zvekudya zvevapfupi nekureba handizvo zvakarwirwa hondo yechimurenga. Vakuru vakuru vehurumende nemubato reZANU PF havasi kupindura mubvunzo yatiri kuvatumira nezvemhosva dzavari kupomerwa dzekuti vaisafambisa zvakanaka goridhe renyika. Vamwe vanonzi vari kudyidzana nevakuru vakuru vehurumende ava vanosanganisirawo mumwe akadomwa semunyarikani kana kuti ambasada vanozviti muprofita Hubert Angel nevamwe vachena vakawanda. Mumashoko kuvatori venhau vaAngel vati kuti vati vanhu vachanzwawo vamwe vachitaura muzvikamu zvinotevera vanova mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa nemwana wavo uye mutungamiri weZimbabwe Miners Federation akatonzwikwa achitaura muzvare Henrietta Rushwaya. Asi iko zvino vaAngel vanoti vatatu ava handiwo vanonzwikwa vachitaura parunare vachiti vanhu vainyepedzera kunge ndivo. Asi patakabvunza muzvari Rushwaya vakangoti vachazotaura nezvevhidhiyo iyi kana yose yabuda. RBZ yakatoti yave kuongorora nyaya iyi. Zimbabwe inonzi iri kurasikirwa nemari inodarika biriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 billion pagore nekuda kwekubiwa kwegoridhe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaManyadza.
Vana vakafa vane makuvaro mumatombo emozambique ezambia yeangola yetanzania ava vasati vaona kana compensation ava fana vakangonyika ndo vari kuita kudyarisa renyika. Yes, hatakanga tichidya tasanga tichinzwira kuti nyika isunguke Zimbabwe vana vagodya rifa renyika yavo. Asi kana rikange raakutorwa nevashoma maZimbabweans acho akanga achibikira sadza zimbamaramba pfunge mutoko kudharweni kuchoyocho kuhurumbe kuende uko pasi uko kugaza province kunanatira kuti vanhu ivavo ndo vari kutambudzika nhasi nekushaya migwagwa yakanaka nekushaya makiriniki ane mishonga. Asi koita vanhu ava nefilthy rich vachifamba pamusoro penyika yevanhu vari filthy poor.
Asika iyo hurumende ichitaura inomboti
zviri kukonzerwa nenyaya dzezvirango ndo zvakutaura vamwe vacho kuti goridhe ritengeswe nemukoto
iyo yavhanga achiita show of what is Rolex. Rolex is a wrong Switzerland. That talks a lot. Kana manga muri pazvirango uyakazwana kovafilti rich kokuti anopfeka gold agopfeka newach yekuswitzerland nyika iri mumasanction kuzotenga dzimota kuzotenga dzimbedi nyika iri mumasanction kugonyepera kuti masanctions ndo ari kuti tiite bhati iyi aha ndira kuti ndigonyepekwambanyira nyaya iyeyo yokuti yerino gold racherwa nemaartisanal miners erino gold racherwa nemakambani makuru makuru achitengesa vese gold kufidelity gold iya raa kufidelity ndoporechita kwazvino nzira yekusimabira kuti handikunzokuti yorambisa tinovharirwa mari iyo yemaamerican mbinga idzodzi dzadiko kuya nemari yacho muno dziri maridzo dzadikuya nemari yacho muno iri mumabhedhi ouya votenga iri kuita vetobako mbinga idzodzo namabhinge dzinotenga kuyaodziriuai kuvi futi vari kuya kuzotengerawa neforex kuvi kutona vari kuya vanhu vanizotengera neforex kuiva vaa madiko kuya kuzotengera munhu neforex iyeyo asi kugoitwa eselected few kugoenda munhu anozviita arogendi dzokuti ieffectively number two is the president kureva kuti ari kupuwa confidence idzo dzenyari dzekuti atauri kuti ini ndiri number two kuti number two kuna president kuvaisi ndaripo kureva kuti ari kuitwa dadi haana basa kana paita panyaya dzuru yekusimbabira gold
mubvunzo wekupedzisira munotarisira kuti vamunangagwa vaite sei nezvaburitswa neaujazira kusvika pari zvinoizvi
apa vamunangagwa vana chavanongoita vamunangagwa vana chavanongoita uye zvinoizvi vari kuti recover mupsychedelic shock
mumwe aiva mukuru muzandla ari nhengo yehigh command vabernard manyadza vaizikanwa nezita rekuti paka chipoera vachitaura vari parunare muharare sarudzo dzemubato rezanupf dzaenderera mberi nhasi kune dzimwe nzvimbo dzakaita semidlands mashonaland west masvingo nekumwe kwadzisina kupera nezuro asi vamwe vari kukundwa musarudzo idzi vari kuchema-chema kuti dziri kubirirwa zvemhando yepamusorosoro izvi zviri kurambwa nevatungamiri vebato iri vari kuti sarudzo dzafamba zvakanaka chose pane zvimwe zvabuda kumutasa central house of assembly vainnocent benza vanova muridzi wechikwata chepremier soccer league cheherentals ndivo vakunda kumutasa north vakunda ndivaobey bvute kumatebeland south ndiamai sindisiwe nyela vajoshua sako kuchimanimani kumanikaland havana avakwikwidza vamwe vasina kukwidzwa ndivamike chimombe vari kuda kuita mike nyambuya vari kuda kuita seneta kwamutasa uye amai opa muchinguri vanonziwo havana avakwikwidza kumabvuku vascott sakupwanya havana kukwikwidzwa gurukota rinoona nezvedunhu rematebeland south vaabednico ncuve vanonzi vakundwawo musarudzo idzi zviri kubuda zviri kuratidzawo kuti vazhinji vakaenda kuzanupf vachibva kune mamwe mapato vakaita samuzvare barbara nyagomo vakundwa musarudzo idzi asi vatiwo havasi kufara nekubatwa kwadzakaitwa mukuzeya nezvenyaya yesarudzo idzi tabata mutauriri webato rezanupf vachris mutsvangwa
sarudzo iri kufamba zvemandorokwati takusvika kumapeto kwemaprovinces 8 mamwe ese akatanga kufota kunezuro mamarizalts atotanga kubuda aiswa pamapoling post maagensi ese anenge aripo emakandidati akasiyana siyana vanga varimo vachiongorora basa rikuitwa nevanhu fas neheritage nevegovernment vari kubatsira kuti namikwete vegovernment nemacivil servants vamwe musangano ari kuita kuti basa racho riitwe zvakanaka nekutaura govenment yemusangano hatina kunyanyonzwa munyunyuta kwakawanda asi tete pane kuti chirungwa chakakura kudai wapasaje pachaiko kunyitwa
ko vamwe varikuti mazita avo anga asiri pama ballot paper zvagadziriswa sei
zvinogona kudaro mbozi vamwe paendesa tichiita yataiti blitz yekuti vanhu vapinde vamwe vainonyeresa kuzeki saka vofunga kuti mazita avo aripo iwo asiri paverification registry part pamwe panongoitwa maclerical errors anogona kungowanikwa papa anoitwa basa rakadai saka chatiipo ndechekuti tioda kuti vese vasivanei vane mazita asipo tioda kuvakokorodza tichiti vanyorwe nemachairman ndatinova tiivhotira president nyangwe nhasi vasina kuvhota saka tioda kuti vagopinda mumbudu yedu yezanup f kuti takatarisana netsangano sarudzo guru iri kuuya ukaona mwana wadu wezanup amwe naatombouya kunzoti areje achida kuvhota nhasi kuratidza kuti anoda musangano wake saka yato recruitment drive yataanayo iyo itsva kupamhidzira yataa tichiita kudhara yevanhu vauya vari kushayikwa mazita takutovaisa mubudu yezanup f tione kuti vanozoenda pasarudzo hombe yemanational elections vave mamenda emusangano zvekare varezeswa nezeki
ko vamwe vanenge vachiti vane zvichemo ambasada zvekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka bato rinogadzirisa sei zvinhu zvakadaro uye vanofanira kuenda kuna ani chaizvo
kwese kuprovhinsi kuna team leader sanikani ndini team leader kumashoreland west saka foni yangu yanga ichidandaura kubvira nezuro ichingo vanhu vachichema vamwe nyambo vaiwana nhamba dzangu dzateam leader nekari rekuti kune vakawandawo futi vanga vachienda kune vatungamiriri vechirongwa ichocho saka tiri kuedza kuti panzvimbo ipapo panhadzirizano kana zotadza toita scale up kusimudzira nyaya yacho kune chimwe chikwadi chidanho chiri padenga kuda marazosvika kuprovhinsi kwandifanika ini kwandinge ndiri team leader kana zvinge zvandikonawo ndoendesa kuna national pc kana zvinge zvandikona pc yoendesa kunani kuna president asi pari zvino hatina kumbonyanyoona zvatingati zvinyuto zvakawanda zvingaite kuti vanhu vatemwe musoro basa rapabaro zvakanaka ende raakupera zvakanaka tichitaridza kuti vana vezanup f tiri vana venyamunhu and isusu hatiite zvemagalap poll kana mastraw poll kana tinoenda kunokaunda munhu wega wega paakamira nechitupa chake nenhamba dzake dzechitupa totsenzesa primary election kuti tizive kuti uwando hwevanhu vari kuenda kunovhotera zanup f pamusangano pasarudzo hombe iri kuya ndeuti hatiite zveguest meeting
mutauriri webato rezanup f ambasada Chris Mutsvangwa vachitaura vari parunare kuchinoi mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology tikatanga nekuvabvunza kuti sei vamwe vakabva kune mamwe mapato vachienda kuzanup f vari kukundwa uye zvavashamisa here
zviri kubuda musarudzo dzezanup f primary elections hazvisi zvinhu zviri kundishamisa nekuti ndinofunga kuti tsoro yemabudiro azvanga zvichifanira kuita inogona kunge yakarongwa kare ava vamwe vasati vasvetuka kuenda kuzanup f zanu yakavavhurira masuo ikavatendera kuvapinde mumakwikwi izvinezvi vari kuratidza kuti vadyiwa saka havana pekuchemera pakanyanya saka hazvisi zvinhu zvinganyanya kundishamisa maningi stereki
totarisawo zvimwe zvichemo zviri kutaurwa nevanhu vamwe vari kuti sarudzo dzabirirwa vamwe vari kuti vamwe vanga vachitenga vanhu nekutyisidzira vanhu hazvizokanganisi here bato iri rakutarisana nesarudzo kana kuti zvinhu zvinongotaurwawo nevadyiwa sezviri kutaurwa nevamwe vakuru vebato iri
handifungi kuti zvinokanganisa mafambiro achaita zvinhu pamberi apo kunyanyanyanya takatarisa nesarudzo dzenyika nekuti kuzanup f anoda kunyanya kutaurisa musure mekunge paine atenderanwa nebato kuti ndiye achange achimirira bato anowanzorangwa zvakaomarara saka kunyange ivo vari kuchema chema ivava kuti aiwa tabiridzirwa aiwa zvakazenge zvakadai handione sekuti vangabudirire vongu vanogona kungochema chema sezvavari kuita kwemazuva mashomo anenge akundwa ingava nyaya yekubiridzirwa kana kukundwa chaiko zvinhu zvinowanikwa kuti anongochema chema asi muchaona mukufamba kwenguva uku kuti aya vanenge vanyarara vaakuto kufamba negwara reikoko kuZANU-PF.
Tirikuona kuti ZANU-PF yaku topedza maprimary ayo mamwe mapato anopikisa haasati aita azvizovakanganisa here tichitarisa kuti sarudzo dzinotarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu.
Zvinhu zvinogona kukanganisa vemamwe mapato anopikisa nekuti pavachafunga kuita sarudzo kana vachazoita sarudzo ZANU-PF inenge yakutogadzirira kukwikwidzana nawo. Saka inenge yakatendei pamberi zvishoma. Tikatarisa futi zvaazvichibuda kunyanyanyanya kunharaunda dzekumamisha. Nhamba dzaadzichibuda mumaprimary aya hadzisiyi vatsigiri vemapato anopikisa vaine chivimbo chekuti pane chingabuda ikoko. Saka izvozvo zvichiwedzerwa nekunonoka kuita sarudzo dzemaprimaries zvinogona kusiya vemapato anopikisa vari muna taisirewa.
Nyanzvi mnyadzi zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria kuSouth Africa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutezeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vasvika muGhana nhasi murwendo rwavo rwekushanyira Africa vachitarisirwawo kuenda kuTanzania neZambia. Vatambirwa muGhana nevana vechikoro vange vachiimba. Magaterera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Indeja Petros Stole, Reverend Petros Stole, the founder and director of Inter-Empowerment Settlers Organization. The organization that is the Swamino Minika in Zimbabwe is a private volunteer organization in Zimbabwe. The organization in the Zurich is a private league. We will say many of them are talking about the key and the line.
Reverend Stole, matichinangwa chekumba sangano renyu ndechekusimudzira vechidiki. Mungatuze kuti ndeapi mabasa amunoita?
Isu tinosimudzira vechidiki nenzira dzakasiyana siyana. Organization inhemba yeNational Association of Non-Governmental Organizations kaSinango inhemba yefuti yeyatinyamuti Zimbabwe Youth Network. Inhemba yefuti yeGirls Get Bright. Inwa global movement against early child marriage. Pane zvakataura izvozvo zvinogona kutaura kuti ndiye kuti tiri vamwe nevamwe vanoshuvira kuona nechidiki vachirumirwa vaine zeri rakanaka. Tisingashuviri zvimwe zvatinoona zvinoitwa nedzimwe vakuru vanoda kuita varume nevana vadiki. Tiri vamwe vanoda kuona vana vachiita mabasa. Hatingati ma-income generating project. Organization yedu iri kushanda kubikita kumashinga eben kuchireve zvinoshanda ikoko. Izvo zvita tine hurongedzwa hwekuti tiite youth training center kuti tiine maskills. Tichidaro nyaya yedu ndeyekuti vechidiki vekuZimbabwe vasimudzirwe in every way. Vana mai vechidiki vazvibatire mabasa, vana baba vechidiki. chidiki wazibatwe mabasa. Wana mai wazibiti wazire mwari, wana papa wazibiti wazire mwari. Tisa wane wana wanoda zoguka. Iye mtoriro hii. Mbori kutasara tino ita eroro. Atidu kona wana wanoshita mbanje. Sayate zate tisikuru vira. Kutiana wazwe na mire. Wana mai wazibiti wana papa wazibiti wari under the age of 25 years. So zinata ura konstitution kana mbundu ure mkene unika. Mbori wate tisikarta watuanga sumitirwa. Akisiri bato ure matongeru ure unika. Akiti zumatongeru ure unika. Ili ipo paksimu zira. Wana le Zimbabwe. Sila na le Zimbabwe. Tisi nga chariki uti uno vepi. Iu uno vepi. Tisi nga chariki uti uno rike niti. Kana utune itale siti. Kinungu wa anu. Waka funga. Kutisi mtire wana le Zimbabwe. Nekuti fiyucha ya Zimbabwe. Ero maoko ni wana le chidiki. Wana le chidiki. Kana wari munamo. Nika eda ina fandisa kanaka.
Mati mune urongo weku waka training center muruda kuzitra kupi uye mashika padano ripi chaisu
ino kwa hindi hukita zidrine pa chipindi kala kutipa chirepi kala mutashika eko paya pa hoto sima nilando jete paya kutaka apulaya yota tapu wa hototo badara umari kereo toto wa yutile visi la chumto badara ipa hako anye urongo kwa hivyo uo kutika patana ni wangwe anye kutoke nika yao anye kutoke wana hindi hukitu waka yuti training center ipa hako Pachia ikiwa zero face, kudai kebuta wala kandiri kuita. Nisi kwa zangu ni tani kire yangu kumao zana ndeche ya Zimbabwe. Mwawe yote wanda wano chumbata data zizidi. Mwawe chumbata ni, chikole yutu mzirwe. Wana wachive kubuti ya harami, mawano chukuita, kubiriki zani chiteye. Kuchiretu, uyo zeo, paduze ni kwa undichai.
Saka zirongwa zenyu zinongo tarisadu nurema shingo chete ere, kana uti muno shanda ni mamu omatunu.
Kitoto wapata kizo, isto kuti, Oda na jicho ni wambuke, niwe kumandika lengi. Chakati ta uraniwa kuruwe mandika lengi. Chakati misa yanga ni yawe kutuwa ida kisaini MOU. Ni Ministry of Youth. Kutuwa buti authorizer. Wanaba basenza kupa pampamshara. Wakuruwe urumende, wana chita ida MOU. Patia zote ya da kutuwa mbuke kine kumandika lengi. Both is a, kilati ni organizena ta reje iswa. At national level, under social safety, not the PVO. Kata wadat limited. Patapansa mwenye taa, ni mwenye kwa nasendi. Kinangoyenda. Patanda kutienja, tiyana paru sakri. Tika zande kumashema leni. Tadande kumashema leni. Tine mitana ya kuita hezo so. Asipari zinyo. Wepatiri. Wepatiri panisa. Ichiri kuchirezi. Masindo open. Mepitika. Wepatiri kushanda sofa.
Mata uranya yaka kosha yewe chidiki variku shandi saa zunodaka. Mungati izurungwa zonyu ziruku ushanda ere. Mune mshanda na ose.
Yes. Ini ya hini. Ino tiruwa chazukuru, yee, sosodata ura uti, njika ili maoko ewa anale chidiki. Ino tikata wana baba, yee wafundisi shidapa, yee maheti master shidapa, yee mama zena njika ile mapopoto, metisa mia shakanaka, ninyonga nyonga, shee kwamu kutapu. Shaka, shee organization, kieta ma workshops, kishakuru zira o, wana kuti wasie ma illicit drugs, wana wana, Walora rama mchangari, mtukisawo shokoramari, mweza ato tarifira.
Aywa, tinokutenda shukuru Reverend Stole, nukupinda mchurongwa chedu cha nasi.
Tinokutenda mwangari, mazabuze, zadanaka.
Aywa, vahereri, nambe tambe, inoregwa, ichanaka, nekudaro, ngaisi ye matambo. Iko zunoto chenda, kuna tanunuka wande, achitipa, chirongwa, chinotarisa na uze zvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, uno jipa simba.
Yesu simba rangu,
uno jipa rangu.
Vatereri, ndino kuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanono Kawande, ndichiti tine mubvunzo unobva kuna vaJoe Makenye.
Vahwande vastudio 7 pachitendero. Ini ndiritwa Joe Makenye ndiri kuMozambique. Ndiri kumbira kubvunza kuti ndinongozwa kuizwi Jesu mwana waMwari. Asi mweshe mwetinozwa mwaiponeswa vantu nekudini taingozwa Jesu chete Mwari chaiye hatina kumbozwa paakazwi. Wasvike pakati akaponese vantu. Saka inini pachizvangu ndonga nditi Jesu ndiye Mwari. Aminu kuna anamfundisi wa andichiyo.
Kubetsera vamakenge nemubvunzo wavo uyu tina mufundisi David Simango. Makadini kwa mufundisi Simango?
Hevo ibaba wande nevatereri vedu re Studio 7. Tinotenda zvikuru nemubvunzo wamukoma Joe Makeni. Ndaseka nokuti mubvunzo wakanaka chose unonakidza zvikuru. Chekutanga ngativonevo kama hwamwari naJesu. Pana John 3:16 Bible rinoti nokuti Mwari wakadanyika nokudaro kuti wakaipa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe chete kuti ani nani anotenda kwaari aregere kufa asavanoupenyu husingaperi. Saka pano tinoona Mwari achituma mwanakomana wake panyika kuti vanhu vaponeswe naiye Jesu. Saka tochiona zvekare kuti Mwari wakambotaura here kubva Jesu asvika panyika pano. Pana Mateo chapter 17 verse 4 ne verse 5 tinonzwa inzwi raMwari richibuda richitaura kuna kuvadzidzi vake rakanzwika nevadzidzi vake pana Mateo chapter 17 verse 4 ne verse 5 inzwi rinoti zvino Petro akapindura akati kwaari kuna Jesu, Ishe, zvakanaka zvatiri pano, kana muchida ndichavaka matumba matatu pano. Wakati ataura izvozvo tarira gore rinokuhwinya kukuru rikavafukidza. Inzwi rikabva mugore richiti, uyu mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira mumunzwei. Saka apa taona inzwi rababa vachitaura kuvanhu kuti vanhu vanzwe mwanakomana waMwari.
Zvinotiratidzei izvi mufundisi Simango?
Zvinotiratidza pachena kuti Jesu zvaaiita wakazviita zvose vakabatana pamwe chete naBaba kana kuti naMwari. Zvino ndingakupa imwe ndima zvekare ingakubatsira kuti unzwisise mashoko iwayo oukama hwaJesu naMwari Baba. Pana John chapter 14 verse 10 panoti ipo, hautendi here kuti ndiri muna Baba na Baba vari mandiri? Mashoko andinoreva kwauri handiarevi pachangu, asi Baba vanogara mandiri ndivo vanoita mabasa iwayo. Handiti uri kuona zvino pano kuti Jesu ari kuti Baba vanogara mandiri ndivo vanoita mabasa iwayo andinoita? Kureva kuti She Jesu Kristu zvose zvaaiita waizviita nokuti una Mwari Baba vakabatana pamwe chete. Hongu ndingapedzisira nichiti zvawataura masoko iwayo kuti Jesu ndiye Mwari mashoko ezvokwadi, nokuti Jesu ndiye Mwari zviro kwazvo. Tinozviona izvozvo mushoko raMwari pana John chapter 1 verse 1. Panotiudza pachiti, pakutanga shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Saka toona kuti iko Mwari akanga ari shoko pakutanga achigara kuna Mwari, asi shoko iroro zvekare raiva riri Mwari. Saka ndinotenderana newe zvikuru pamasoko ako iwayo kuti Jesu ndiye Mwari, ndichitendera kekare newe kuti Mwari waiita mabasa makuru ari muna Jesu, nokuti Mwari mweya asi Jesu akanga ari munyama kubatsira isu vanhu venyama, achishanda pamwe chete naMwari Baba kuti isu vanhu tiponeswe, tiberekwe patsva, tive zvisikwa zvitsva. Ndinotenda zvikuru nomubvunzo wakanaka watifadza zvikuru kwazvo, mubvunzo une mhinduro yawapa iwe umene. Aiwa tinotenda chose Baba Hwande pamwe chete nevateereri vedu veStudio 7. Mwari akukomborerei, Mwari ave neni. Amen.
Vateereri, kana muine mibvunzo kana mashoko amunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu panamba dzeWhatsApp dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda tanonoka Wande nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Mukupeta chirongwa chanhasi tombokupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 4 Shasham 0 Yada 1 Wange 2 Manika Diamonds 0 Triangle 0. Aiwa vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGibbs Dube.